vatatu vakarumwa nemapere, baba Robert Maroyi, vanova ndivo baba vakuru vanga vakaadmitwa kuSt Andrews Musiso Hospital kuzaka vakadischargewa, iye zvino vavakumba. Asi vachiri muchipatara ndirwatiringa Maroyi naMuchanyara Munodia vese vari vokuwadhi 32 kuno kuzaka. Muchanyara Munodia akarumwa maoko ese nemapere, zvokuti iye zvino havasisina maoko. Pavakarumwa vanga vachangobva mukubatsirwa mwana aine 18 days vachirimo muchipatara kumasvingo General Hospital. Murume wavo Rwatiringa Maroyi achirimo akarumwawo zvigunwe, asi vachiri admitted pamasvingo General Hospital.
Mungati matambudziko api akatarisana nemhuri iyi pari zvino angade rubatsiro kubva kune veruzhinji?
Ndingati zvinhu zviri kunyanyonetsa iye zvino inyaya yemahospital bills. Vanhu vari kubatana, vari kuzama kubatsirana, asi mahospital bills haasati apera kubhadharwa. Mishonga nemabhandeji zvinodiwa zuva nezuva zviri kuramba zvichidiwa. Izvozvo ndo pamwe panodiwa rubatsiro. Ende ndingada kutaura nenyaya yaMuchanyara Munodia, vanova ndivo vakadyiwa maoko ose, vatinotarisirawo kuti vanogona kuzoda maartificial limbs. Ndingatizve ndisiri kutarira chete pane avo vakarumwa nemapere, ndinotarirazve pavana varipo.
Vane vana vangani, uyezve rubatsiro rwupi rungadiwe nemhuri iyi kubatsira vanava?
Pane mwana mudiki ane mwedzi nemazuva ari kuda mukaka wekumwa, uyezve nezvakafanana nenhumbi nemapambas. Then pane zvikomana zvitatu zviripo, matwins ane 7 years nechikomana chimwe chine 10 years. Vese ava ndingati vanodawo rubatsiro zvekare rwenhumbi neuniform. Plus pamatwins apa pane chikomana chimwe chine eye cataract, chine ziso risiri kuona zvakanaka. So rumwe rubatsiro rungangozodikwa nderwekuti after vapora vabuda. Iye zvino pandakamboenda ndichivaona, ndiri kuona kuti vese vanoda counseling, uyezve nemalife skills okuti vokwanisa kuzorarama sei neurema.
Pane kurudziro yamungapa vanogara munharaunda umu here panyaya iyoyi yekurumwa kwevanhu nemapere munharaunda iyi?
Chandingada kutaura ndechekuti nyaya yehuman wildlife conflict iri kungoramba ichiitika munzvimbo yezaka. Ende tiri kukurudzira vanhu kuti pavanoona mhuka dzemusango dzinenge dzabva kumanational parks ngavaripotei kudipartment renational parks. Zvese izvi zvinotibatsira kuti zvinhu zvakadai zvisaramba zvichiitika.
Vanenge vachida kubatsira mhuri iyi vanobatani?
Tiri kutarisira kuti munguva pfupi inotevera vamwe vedu vandataura Rwatiringa Maroyi naMuchanyara Munodia vachazenge vachipora. Asi tiri kukumbira kuti vanokwanisa kubatsira varambe vachibatsira. Tiri kuzama nepatinogona napo kuti tirambe tichivabatsira, asi tiri kungotarisira kuti dai vabatsirwa panyaya yekuti after the hospital kunyanya mama kuti vachabatsirika sei. Tiri kukumbira nyaya yemaartificial limbs kuti vakwanise kuzozvibatsirawo nemalife skills ekuti vakwanise kuti vagorarama nevana. Tinokumbira kuti kune avo vanoda kubatsira vanogona kufonera vanonzi Mai Munodia. Munofonera vanonzi Mai Munodia panhamba inoti +26377390420. Ndodaidzirazve nhamba yacho zvakare. Kune vanoda kubatsira munofonera vanonzi Mai Munodia panhamba inoti +26377390420.